Mumwe wode chidiki anoti ava kuita zvekurima muguta reHarare ndiva kuda kwase mutero. Avo vanogara mumusha weAjon Park vamutero vanoti vakatosiyana nenyaya yekutsvaka basa vachiita zvekurima sezvo zviri kuvapa pundutso.
Ndakapinda mune event farming nekuda kwekushaya basa rekuti ndingaita kuti ndirarame. Tinorima murivo, tinorima cabbage, tinorima madomasi. Basa iri handipi muhoro wakanyanya. Tinowana $30.
Mumwe wechidiki ari kuitawo zvekurima vaMarco Matambirofa vanoti vava nemakore mashanu vapedza zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe vasina basa ravakawana. Vanoti vakatanga kurima pamba pevabereki vavo muHarare izvo zvavanoti zviri kuvapa mari yekurarama.
Ndakapinda mukurima nokuda kwekushaya basa mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu zvekuUniversity uye ndaiona kuti ndizvo zvinhu zvainge zvakandichibhirwa kutanga. Ini semurimi wemudhorobha ndinobatawo $300 kana maviri amadhora.
Mumwe wevechidiki muHarare vatinashe magara avo vanogara mumusha weAvondale vanoti ivo zvekurima muguta mavagere ndizvo zviri kuvararamisa.
Kurima munharaunda kwakandibatsira kuti tiwane zvokudya pamba uyewo zvepatairima zvakati wandei taikwanisa kutengeserawo vanhu vemunharaunda tichiwana mari.
Vanoshanda semudhomeni mubazi rezvekurima vari zvakare munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadhomeni munyika reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaishe Joe vanoti ivo kushandikwa kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti vechikuru vajaira kurima vashaye pundutso kubva mukurima. Izvo zvopa vechidiki mumaguta kuti vachiita mabhindauko ekurima vachishandisa zivo yechizvino zvino yavanayo.
Kushinja kwekunje, kushanduka kwekunje ndokuita kuti vakuru vakanga vachirima kare vakanganisike pakurima kwavo zvoita kuti vechidoko vapindire nomumadhorobha.
Mukuru musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kunyange vechidiki vari kurarama nekurima mumaguta hapana mutemo unobvumidza kuita kwakadai.
Mumaguta kunyanya pachirungu atinoti maurban areas akafanana naHarare anenge asina tingati mitemo inoona nezvepachirungu pachirungu urban agriculture. Naizvozvo kurima ikoko kazhinji kazhinji kunozoita kunge kunozopokana nemitemo.
Asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti marimiro ari kuita vechidiki mumaguta akanaka asi anoparadza nharaunda.
Kurima ikoko inzira inogona kubatsira asi inodawo kuwandudza kuti warege kuzokanganisa zvimwe zvinhu mukurarama kwewagari wari mumadhorobha.
Asi mutauri weHarare City Council vaStanley Gama vanoti mitemo yekanzuru haibvumidzi vagari kurima munzvimbo dzisina kuvakwa kunze kwekuti munhu anobvumidzwa kurima chete mukati meyadhi yake.
Handifungi kuti pane chakaipa chakanyanyoipa nevanhu vanorima mumapremisi avo kuri mumajurawo avo izomwe zvisingadisturbi environment nemasuiti medu emasuwa. Asi avo vanorima kunze kwemayadhi munzvimbo dziya dzisina chiri chisina chakavakwa hatibvumidzi kuti vanhu vangorima pese pese.
Zviri kuitika muHarare zviri kuitika tikawo mumaguta anoti Bulawayo, Mutare, Gweru nemamwe kunyange hazvo mitemo yemakanzuro isingabvumidze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.